A very good evening, Zimbabwe. Welcome to Live Talk Women's Roundtable, where we speak about issues affecting women. We're coming to you live from Studio 7 at the Voice of America in Washington this Thursday, June the 15th, 2023. I'm your host, Marvelous Mhlanga Nyahuye. And tonight on the Women's Roundtable, we're talking about the skyrocketing prices of basic commodities as the local dollar continues to fall against the greenback. One United States dollar today is selling at Zimbabwean dollar 6,400 or more on the Reserve Bank of Zimbabwe foreign exchange auction floor, and between 8,000 and 13,000 Zimbabwean dollars or more on the parallel market. As the state of the economy continues to decline, economists are urging the government to engage stakeholders and come up with long-term solutions to rectify the situation. Reuters report that a loaf of bread today costs between 10,000 and 15,000 Zimbabwean dollar. Nasi tiri kutarisa mamiriro akaita upfumi munyika apo veruzhinji nyanyamadzimai vari kuchema-chema nemakwiriro ari kuita mitengo yezvinhu muzvitoro. Izvi zviri kukonzerwa nekudo na kweuremu wemari yemunyika zvichienzaniswa nemari yekunze. Captains of industry met in Harare today in the CEO Africa Roundtable, at which they urged the government to dollarize the economy or risk closing down some businesses as operational costs continue to escalate. The CEO of Africa Roundtable, Oswell Bima, called on open dialogue with the government to discuss the way forward. He speaks with Studio 7's Tobias Madzingwa on why his organization decided to have today's meeting.
Tiri kutya kuti patiri kuenda makambani akawanda anogona kutadza kusvika gore rinouya, nokuti zvazviri izvozvi idemo chairo riri muhuro nemakambani atino manaja kunzawo. Saka taita musangano uyu kuti titaridze hurumende kuti musha uri kutsva, ende musha zvauri kutsva haudi kuti hurumende inge iri yega. Isu tiripo kuti tinge tichitaura nehurumende tichivaudza chaizvo chaizvo zviri kuitika pasina anonyepera mumwe. Maona zvimwe zvataurwa ndezvekuti izvo kunyange kuine mitemo inoita kuti mabhizimisi anga achiita mabasa zvakanaka, kunofanirwa kuiswa umwe mitemo yekuti vehurumende vatadza kuisa basa vanofanira kuitwa sei. Nokuti nguva yose tinoona kana vari pamisangano yavo yemuzvematongerwo enyika vanodeedzera kuti mabhizimisi ndimi muri kuita mhandu dzehurumende, zvisiri zvinhu zvinenge zvinogamuchirika zvakanaka, nokuti vanhu vehurumende vese vashandi nevanhu veZimbabwe, whether ari munhu odinga munhu semunhu kana kuti iri kambani. Saka havana kodzero dzekuti vanga vachiita kuti vanga vachibudisa vamwe mukati meZimbabwe, mukati nemaitiro. Saka tiri kuti isusu kuti zvinake, ngatigarei pasi ngatione chinhu chimwe chete, ngatigadzire chinhu chimwe chete. Hazvinaki kuti mumakore gumi vanhu veZimbabwe vatadza kurarama zvinoendeka pamusaka pekuti hurumende yatadza kugadzirisa hwaro hwakasimba hwemari. Hazvinaki.
That there was the head of CEO Africa Roundtable Oswell Bima at today's business meeting in Harare. Tobias also spoke to the former finance minister and CCC member and Harare East parliamentarian Tendai Biti, who highlighted the need for the country to dollarize. Let's hear what he had to say.
Vanhu tonga muna 2019 vakabvisa US dollar vachidzorera Zimbabwean dollar, asi Zimbabwean dollar rarambwa nevanhu. Zimbabwean dollar rabva radonha kunyanya muna May, iko zvino exchange rate yakuma 12,000, chingwa chakuma 15,000, doro chairo koti yeblack label yakuita kuma 18,000. Saka zvakakosha kuti tichidzokera US dollar, va dollarize as a transitional currency, tichimbobata chinhu kuti vanhu vemuZimbabwe varegere kusafa. Asi ndataurazve zvakare kuti chikonzero chiri kuita kuti mari yenyika inoiderere inyaya yekuti hurumende iyi inodya mari inopinda mari inodya mari kunge mishongo yemusana haina inonzi pachirungu fiscal discipline. So kana mukachinja currency nyange mukaisa Chinese renimbi nyange mukaisa Indian rupee nyange mukaisa euro nyange mukaisa British pound as long as ine hurumende inodya mari semishongo yemusana currency iyo inongodonha. So ndataura kuti yes zvakakosha kuti tiende kuzim dollar as a temporary solution. However, kana tisina kuadressa root cause chikonzero chiri kuita kuti currency yedu idonhe hapana zvatinenge taita. So zvakakosha kuti tive nevatungamiri vanochengetedza mutemo vanochengetedza maproperty rights vanoliva within our their means zvandaimbotaura pachirungu nguva iye kuti lets eat what we kill tikasadaro hapana kwatiri kuenda. So it's a governance issue. Mabatirwo enyika ndo aita kuti nyika iende kumawere kwete kuti nyika haina kupfuma kwete kuti nyika haina upfumi mabatirwo enyika. In other words, it's about the players and the actors, not the structure.
That there was former finance minister and NCCC Harare East member of parliament Tendai Biti in Harare. Mumwe musikana wechidiki anogara kuchitungwiza uye achizvishandira muzvare memory bere vanoti zviri kuoma uye bhizimisi ravo harisi kufamba zvakanaka pari zvino nekudonha kuri kuita mari. Mutori wedu wenhau Studio 7 Tobias Mudzingwa aita hurukuro namuzvare bere. Regai tinzwe, let's hear what she had to say.
Ndinangoti kukwira kwemaprices kuri kutochiaffecta nesuwo vanogadzira mota because mapatsi ataigera kutenga nepraisi iri pasi izvozvo ukazonomatenga nepraisi iri pamusoro kuti udze kastoma kuti achinhu chaicho ndakambochitenga last year mbiri cha$10 izvozvo chakuita $15 umwe ananga akutofungwa kuti waita sei wamubira handiti muri kuona. Saka zviri kutoti affecta zvekuti nyange isusi nyange pakuchajawo makastoma eduka kuri kutonetsa nekuti kukwira kuri kuita zvunhu zviri kutoaffecta nekuti neno ndinofanira kutio ndikwidzewo praisi yangu pa in terms of kana labour nee ndichiitira pakugadza kwanee ndichiita ndofanira kuti ndikwidze vati kuti ndikati ndikwidze kwacho praisi yacho vanhu havasi kukwanisa kuibhadhara futi mari yacho iyoyo. Saka unoramba wakatostika papraisi iyoyo yekumasure but zvinenge zvichitondiitisa loss nekuti handichakwanisiwo kubhenefitawo handichakwanisiwo kuti ndikwanisiwo kuzvibetserawo semabetsera andaisimboita kudhara. Saka kutokwira kwemapraizi kuri kutoti affecta zvisingatomboiti.
Saka muri kuzvigona sei sisi kuti murambe muri afloat bhizinesi risadhakwe risavhare?
Ndingangoti nyaya iripo sekutaura kwandaita kuti mabema kuramba ndichimaintaina customer base yangu kandekwekuti customer ikauya chito chema-chema neno ndiri kuzviunderstandawo zviri kuitika munyika kuti zvinhu hazvina kumira zvakanaka tese zvinhu zvakatotiomera. Saka ndini ndiri kutozviunderstanda kuti customer ikauya ikanditaurawo chamwari hone ndirati undigadzire mota mari handina ndombokupa ndinongogashira ipo paita sei payandipa kuti ndisabviringana nemakastoma kuti ndoti handipe mari yangu yakakwana go ndikati ndipe mari yangu yakakwana customer yacho ndisina kwairi kuiwana mari yachoka ndakutodzinga customa. Saka ndomaitira ndiri kuita kune makastoma angu kuti ndongoti ndipewo ipopa kuti neno ndikwanisa kubetsereka iwonewo ukwanisa kubetsera tese todini tese tikuziva kuti zvinhu hazvina kutimira zvakadini zvakanaka.
That there was a young female mechanic memory bere speaking to Studio 7's Tobias Mudzingwa in Chitungwiza. Tobias also spoke to dressmaker Mai Tadana, who says business is continuing to decline. Let's hear what she had to say.
Kukura kuta shinuka. Kukura kuta shinuka. Kukura kuta shinuka. Nyote tukada wata saiko shinezu. Nyote nasi wachaja custom. Wamchaja kana watu wa muza. Nchi mtukuku chenge sila trouser wa $5. Pasha $5 kune customer wakushika wakona jira kumwe pamita rafeta kana $3 rafira. Iwo customer wato ichaja nichekare kuti uchiti watenga jira wodzoka uchimuchinjira price kunogwa zvigude. Chiri kutoti affecta zvakanyanyisa ende machira acho ari kukwira shinda mareflekta asinoshandisa zvese zviri kukwira zvakanyanyisa. Saka I can find out kuti vanhu vanozopedzisira vakungoprioritisa chikafu kana nepekugara zvekupfeka izvo vanenge vakutombosiyana nazvo zvotodzosera basa redu kumashure and also kunetsa kupita magesi kunotidzosera kumashure zvekare nekuda kwekuti customer akakudza kuti ndikuda zvinhu zvangu musefrite iwo ukaona kuti basa rachona handisi kukwanisa kuripedza nekuda kwekuti magesi aenda paunozoda kumupa zvinhu zvake anenge akukomplaina kuti mari yandakazotenga chakati ndakazoshandisa nekuda kwekuti magesi anenge achidisturba ndanonoka kumupa zvinhu zvake. Saka nyaya iyoyo yemagetsi kudzosera kumashure asi kunyanya nyaya kukira kwezvinhu basa radzokera kumashure tanga tisingambocheme isusu vanosiona isusu tasingambocheme kana especially zvezvizvi nguva yechando taiziva kuti matrexis anotengwa ende unenge unogara une maroo emachira mumba uchisona but iko zvinezvi kuti uritengerwawo racho naari riri kudhura hazvisi kana kuti ungakwanisika.
And Tsitsi Mashavave, a hairdresser who operates from her home, says business has definitely slowed down. Let's hear what she had to say. And Tobias also spoke to a vendor, Success Samupambi, who cried foul over the depreciating dollar. Let's hear what she had to say.
Alright, shouldn't like shouldn't be every day, especially in my rates. It's just no shanda in my bond which in my days. So it's like every day, rate no change. Can I rate ya change? I change my chandra to bond mangwana chinunga chandra, which in go to the team. Can I jump a chandra? My customers, the dark and yard, one of each one, 150. From 100 to 100, like my sources, I got to get children and not pull chair which I put it in 200 nursing to 200 nursing, one or 200 jars, and I'm going to run who has fun. As they said, almost every day. And you're going to run with my points, nursing. When I'm buying my one or two.
That there was a vendor, Success Mupambi, in Harare. And meanwhile, in Rurankai, villagers are also complaining of the high prices of basic commodities. One shopkeeper, Sipati Siwe Mabena, told Studio 7 reporter Noctula Tlamini that it is now difficult to order goods as the prices continue to change.
Okay, katesi likweze intengo zenu kuyini elingasitshengisa khona kungumzekeliso wezinto elizikwezile esitolo senu leso. Oh.
Ichukela $3. $2.
Wena ama rates ekhansilini ebelikhuluma ngawo alibulali unganani intengo baneliyibhadalayo ngomnyaka?
300 nisa esiyibhadalayo ngomnyaka. So hayi imali esisikhama kakhulu ngoba akula business.
Kuyini elikufisayo?
Sifisela ukuthi ngabo nabasivela kuphela ukuthi basehlisele khonokho ngoba ngabe kweza ngemali yona le singalayo eZimbabwe bekweza imali emazweni babe sithi siyayithatha.
That there was shopkeeper Sipatisi Wemabena speaking to Studio 7's Noctula Tlamini in Rurankai. Now, let's take a short break. Please don't go away. We'll be right back.
In times of change, when the world seems uncertain, and what we hear doesn't reflect what we see, we seek the truth. When we are told only part of the story, we lose trust. In moments of crisis, our dreams, hopes, and wishes for a better tomorrow depend on a free press. At Voice of America, we bring you the stories that people take risks to see. We connect the world and unite it with truth. At Voice of America, we show you the whole picture.
And for those that have just joined us, please note that we are streaming live on all our Facebook pages, VOA Shona, VOA Studio 7, and VOA Ndebele. We're also live on YouTube, so go to at VOA Zimbabwe. And tonight on Live Talk Women's Roundtable, we're talking about the Zimbabwean economy and the depreciation of the dollar, which has been hard hit by inflation. To discuss this issue, we are joined by Ms. Chennai Mutambasere, a development economist based in the United Kingdom. And we also have a workers' rights activist, Rumbi Choto, and also Ms. Evanice Munando of the Female Students Network in Zimbabwe. Welcome to the program, ladies.
Good evening.
Thank you. How are you? Good evening.
Thank you very much. I will start off with our Skype guest, Ms. Chennai Mutambasere. You heard what most of the women, especially the young vendors and also just women doing their ordinary work, were saying about the kind of issues that they're facing in the country at the moment. As an economist, what does this mean for the day-to-day life of a Zimbabwean?
I mean, life for Zimbabweans at the minute is extremely difficult. We are seeing that statistically, we are being told that nearly 49%, I think about a few months ago, are actually statistically in extreme poverty. So you can imagine with what is happening now that those statistics are actually worsening. I know as of the beginning of this week, we were told that there is the price of a consumer basic basket of basic goods was around $150 for a small family. And at that time, that was just over 1.5 million. So you can imagine this with this devaluation of the dollar, with continued inflation of prices, because what we are actually now seeing is that as much as the Zim dollar is devaluing, but also we are in hyperinflation. Mm-hmm. I understand as of Monday, our inflation was being recorded by the Hank Index as over 1,000%. So we're in hyperinflation mode. So it doesn't really matter even anymore in terms of US dollars, in terms of the Zim dollar. Things are just extremely expensive in Zimbabwe for the ordinary person.
Thank you very much there. Please stay on the line. I'll now go to our guest in Zimbabwe. Ndotanga nemi Muzvare Rumbi Choto, vanorwira kodzero dzevashandi. Mungatitsanangurira kuti zvakamira sei kumusha pari zvino. Tiri kuona zviri kutaurwa anasisi Chennai vachitaura ivo mamiriro akaita zvinhu panyaya yehyperinflation nezvimwe. Imi muri kuona zvakamira sei?
Vashandi and also the Magi in Zimbabwe. The reputed Kupi were Mariello, Nicoredo, Zimbabwe dollar. And in Kabasa is a mapazi, Maosito, transport, the basic commodities, Jesu Jacongo Chazba in foreign currency, Ugunga in the US dollar, Kana Magan. A record coaching the FBA. Is not my Russians. We are not in poverty. The situation is bad. The internalization of the machine, the Yamabas, Chikuru say, not my Akasara Asim Mabasa. Vakapi Srava, Shanda, my informal jobs, Chivayan Kurama, informal chicken in the South. Tradition, mari yacho haisi kutenga nekuti zvese zvatiri kuda kubhadhara sekubhadhara muri yesikola zvekare because madzimai isvosvo tinobatwa semasecond class munoona kumaaa tinoshanda hatiwanike zvakanyanya mutukuleadership tinozvibetera mumashure nevarume zvichireva zvekuti nemari dzacho dzinotambirwa mumadzimai zvishomawo kudarika dzinotambirwa nevarume dambudziko rimwe rakomosha nderekuti mari kana mumba hamusisina rugare domestic violence inobveyawezeya gender-based violence inobveyawezeya zvichireva kuti munhu akaabhuswa akaitwa akaexperienza domestic violence ndinge anotokuvadzwa zvekuti anotopa atore mari chaizvo chaizvo saka mararamiro asiri kuita kubudikidza nemari dzachiri kuhora zvakatiomera isu semadzimai nevashandi vemunyika.
Aiwa, tinotenda. Coming to you now, Evanice Munando, you are with the Female Students Network Zimbabwe. What are you seeing on the ground? Because I was speaking to a lot of parents, you know, prior to coming here, and they were saying some of the children are actually dropping out of school because they cannot top up, you know, the school fees that's needed now. Please give us your view.
Yeah, thank you very much. You know, the situation that is on the ground currently, if we are talking now about young women, female students, and education, it's very sad because we do not get time for a breather. You know, I'm just reflecting from the COVID-19 pandemic, where students were, you know, were deprived their rights in terms of accessing adequate education. Now this poverty thing, this the high skyrocketing of prices is also affecting school fees. The tuition fees is dismally gone up. And the in terms if not matching in terms of the services that the students are getting, I'm talking about even the quality of teachers that they are using. They are also affected by the day to day expenses. We are talking about even transportation. Moving from point A to point B, it seems like the fuel is even, risen. But in terms of how you can balance between the day-to-day activity versus the employment, it's something that is very tough. And really sure, the students are dropping out. And as an organization, we've received quite a number of cases where students are saying, they are seeking help for us to pay them fees. And it's unfortunate because even as an organization, we are also affected by the what's going on in the country. So school fees is raised. And you know what? We cannot even blame the schools. We cannot blame the universities. Why? Because in terms of administration, they also require the same thing that we require at the household. So it's a double-barreled situation where we can't point a finger to say why fees is risen. Because honestly, I'm just thinking for those students who are at a boarding university or a school. They need the upskill, they need the offer. But now, because the university is not living in isolation, it's a chain of problems that is happening. But now, there's little attention there that is being paid to that problem. That is continuing to recur. Out of control.
Thank you so much. I have a caller. I understand I have a caller. Hello, caller.
Hello.
Hey, Makadi, and you?
I didn't know what I'm going to say.
I watched it. What did you talk about on an app?
Nah, I didn't know what I'm going to say.
Mukoma tinoona kuti imi mataura imi kuti makaenda kuyunivhesiti asi pari zvino muri kuita basa rekutengesa nyatsotsanangura yekuti zviri kufamba sei muri kuona sei nyaya iri kuitika iyi panyaya yemapuraizi nezvimwe
mapuraizi nezvimwe akunyanya kutitikirira pasi mazuva ano tikatarisa hazvina kutangira panhasi tikatarisa ishu ekukwira kwemari yedu yemuzimbabwe kwakawedzera nei pakatanga COVID-19 zvinhu zvakambooma nekuti activity yedu yevhendin yanga yakaisa mavhenda tisadi tikabuda chadaro chaka kwanza kutitese chiwane maloon shots anokwanza kuti pamari tamu pamari vati pamari kudaro kuti tichiwa badhara manje nemamirira akaita zvino zviri kutiremi.
Saka pa mukoma miko mataura imi kuti makaenda kuuniversity makaverenga zvipi uye zvichisha kazoita kuti mufunge kuti regai ndipinde hangu mumigwagwa ndiite zvokutengesa?
Kuchikoro ndakaita Local Academy. Ndakapedza gore rakupera. Ndadaro mabasa awo hatisati tawana ndikati hazvindaiti here kuti ndifane kuti kutengesa. Ndaka ndichiwana kuti raramu ndo zvakaita kuti ndipinde mukutengesa kezeni.
Saka mukati imi pazuva muri kukwanisa kuwana mari yakadai yakadii uyezve munorarama here?
Ya, pazuva tinokwanisawo kuwana mari iri nani, inokwanisawo kuita $30. Kurarama kwanguwawo kungoshunyaidza shunyaidza kutiiraame asi kuti ndione pundutso yebhizinesi ane mamiriro akaita mari ndinganyepa zvinhu hazvina kumira zvakanaka.
Aiwa, tinokutendai mukoma, tichakunda miko vanova ivo vanotengesa mumigwagwa asi vari graduate. Muve nezuva rakanaka. Thank you. Let's now go back to our Skype guest to just, you know, tell us what the way forward is. You are, you know, the development economist. If Zimbabwe were to come to you and say, okay, how do we improve this? What would you say?
Well, what the government, and I speak to the central bank and I speak to the treasury through the Ministry of Finance, what they really need to stop doing is a continuation of these policy releases, these policy pronouncements that really are doing very little. In fact, they are doing the opposite of what they say they intend to do, which is to rescue the economy. So we need to start becoming a bit more predictable and a bit more transparent from a policy perspective. What should be in those policy statements? We need to dollarize as soon as yesterday. We were saying this in 2016 when the bond notes were introduced and printed, that the government really, what they were doing, they were setting us up for what we are seeing today. And we've been saying this to them time and time again. Let us dollarize, because when we dollarize, we know what money is in the economy. We can back that up, perhaps using our gold reserves. And, you know, we have a place to start. And whether you're a business person, whether you're an, you know, an employee, you know that you're earning your money in US dollars. You can plan. You know, if you are going to buy, I mean, the Minister of Finance recently said, look, you can now import basic goods and there's no tax on them. Effectively, that's admitting that we need, so how are we going to import? It's very nice being told that you don't have tax. But if you recognize the need for us to be importing basic goods, then clearly you recognize the need for us to be having foreign currency.
So Thank you. Thank you so much there, Ms. Chennai Mutambasere, who is a development economist, but unfortunately time is not allowing us to come, you know, to further speak to her. I wanted to just give a short, brief time to those in Zimbabwe. Ms. Munando, your last word, 10 seconds, and then over to you, Ms. Choto. Go ahead.
Yeah, I think what we need to do, I agree with the previous speaker, let's dollarize, because it's not making in terms of the prevailing rate, the black market rate. You know, we are in a full of confusion because we don't know what is really going on in the country.
Thank you. And Ms. Choto, please round off.
Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Yekare, TNF, ine platform yekuti tikaishandisa zvakanaka isusenoba.
Oh, thank you so much, dear Ms. Choto. Unfortunately, time is not on our side. You know, it goes so fast, and that brings us to the end of our show. We'd like to thank all our guests and, of course, you, our viewers and listeners at home. We're signing off in Washington. I'm Marvelous Mhlanga Nyahuye saying have a very good night, Zimbabwe.